kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwaenderera mberi nhasi vamwe vafakazi vachiti mapurisa aive amire zvavo nhengo dzeMDC Alliance dzichiratidzira pamwe nekupwanya zvinhu pamahofisi eZANU PF mumwe wevafakazi ava vajohanis mutanda avo vanoshanda semutyairi pamuzinda wezanu pf vaudza komisheni iyi kuti muzinda webato ravo waitemwa-temwa nematombo nevaratidziri ava kwemaawa anokwana mana mapurisa akangoti tumbi kumira asina chaaiita kudzivirira mhirizhonga yakaitika iyi vamutanda vati varatidziri ava pamwe nemapurisa aya vakazotiza pavakaona masoja vanzwa pfuti dzichirira asi vati havazivi kuti masoja ndiwo akaridza pfuti idzi here kana kuti kwete mumwe womufakazi amai Stella Matsenga Rwodzi avo vanoshanda pamahofisi eZANU PF muprovhinsi yeHarare vativo vakazononurwa nemasoja mahofisi avo achipwanywa uye motokari dzichipiswa nevaratidziri pasina chakange chaitwa nemapurisa amai Matsenga Rwodzi avo vanga vachisimha misodzi pavanga vachipa umboo hwavo vati pane zvaiputika panze pemahofisi avo zvaiita kunge mabhambu uye vati vakachekwa-chekwa muviri wese nekupwanyirwa magirazi avo emaziso pavaitemwa nematombo vari mumahofisi ebato ravo vachitiwo vanhu vazhinji vaiva mumahofisi aya vakazohwanda pasi pematafura matombo achinaya semvura vati dai pasina masoja akazosvika aya vanhu vese vaiva mumahofisi aya vangadai vakapondwa nevaratidziri ava avo vanoti zvakare vaiva nemazipanga pavaikanda matombo pamahofisi avo
pasina kana chinguva chakatirebei takabva takakwatakwa nematombo tiri pawindo pakachona takabva takakurohwa nematombo ndobva ndarohwa takarohwa nemagirazi akapinda mumaziso tikarohwa miri wese uyu tikachekwa nemagirazi miri wese tikabuda dii vakatema ofisi more than 2 hours tisina rubatsiro pandaingonzwa ndaizwa the other office vaichemawo vachingoti tafakanditafa inewo ndichichemoti mune other office tikakambaira mukati memagirazi tichienda kunihwanda pasi pematebhuru ndokazoti tagara tichingotemwa pasina kana rubatsiro takazotanga kuona chiuru takangonzwa kurira kuti pabhomubhomubhomu panze noise yeingo enoise yatitangonzwisa kuti zvii zvaiputika mabhombu here kana chii ndopa takazoti tirimo mukati takwanise kufema manje takusafoketa nechiusi tachabva panze ndopakazosvika maofficers earmy achimhanya mukati mune vanhu hero ofisi yakubvira because mota sedziri panze dzatsva ndopa takazomhanya ndichobudawo ndakaona mumupurisa angari muuniform akahwanda pane ime konawo ndopa takazoburiswa nemasoja iwayo zvokuti dai pakanga pasina masoja otherwise aiva neofisi yese vanhu vese vakaparadzwa because vanhu vachakanga vaine mairon bars matombo zvinyi vanga vaine masimbi matombo machets aya mazipanga aya akada ishowa avakanga vainao pataibuda isusu takubuda buda izvi vaitodedzera kuti weexcend to kill ndo murume yandakanzwa vachidedzera iyoyo
amai Matsenga Rwodzi vaenderera mberi vachiti vakaona mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vachitaura nevaratidziri ava pedyo nepane rimwe garaji riri muna 4th street ivo amai Matsenga Rwodzi vari mumahofisi emudenga pamahofisi ebato ravo vati kutaura kwaiita vabiti nevairatidzira ava kwaiita sekunge vaikurudzira varatidziri ava kuti vaite zvemhirizhonga
ndo vakanga vari pasini mota yake yakatosumuka iti yakavhurwa madozi ndeweshamberi pemovha
hatina kukwanisa kutaura navabiti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mumwe mufakazi muzvare Precious Mavenga avo vati vanorarama nekutengesa mabhaibheri muna Nelson Mandela vati pane vanhu vaiimba vachifara panze pemuzinda weMDC asi vakazoita barara mhanya pakauya masoja muzvare Mavenga vati vakabatwa nemasoja vakazvindikitwa zvakaomarara nemasoja aya ayo vati aiva nezvamboko nepfuti muzvare Mavenga vati vakanzwa pfuti dzichirira pavairohwa pamwe nepavakanga vave kufamba vave kuenda kumba mushure mekunge varegedzwa nemasoja aya vativo vakaona motokari chena yaiva nevanhu vakanga vachiridza pfuti vachingopfuura chero munhu vanoti vave kutorohwa nebuka pose pavanoona masoja kana mapurisa akapfeka yunifomu yavo yebasa
vakauya varipo varipo
masoja yayo vanga vakapika zvichuto vakatanga kundisondo kuota nezvimanhiri chimwe zvesizvi zvimatamboko zvavanga vakabata vese vari kokoko vachiti imini mutitadziri muno mutauro ndikati ndinotengesa ndoda kutoendesawo mabhuku mabhaibhuri angu kumethodisti chechi kwandinosupply ndikanzi yenyu mavhenda ndimi vatiri kutotsvaga munonyepera kuya kuzotengesa mutauro asi muri vemdisti muchatoona zvenyu watakaisa pachigaro iyeyi muchachena mutauro mese kutsvairwa chaiko kana maiverenga mapepa emuno nekunzi yuzenzi ndakabuda ndiri pafrend stage ndakapfeka zveblack ndoti onaiwo handina kana red pandiri pano handisita zvemdisi ndiba nebhosi dzachibhokesa bei ndakarara mutevhimendi muchirova.
Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzaudza Studio 7 kuti dzakatarisirawo kuti masoja azopa humbowo komisheni yavo. Nhengo idzi dzatiwo kana masoja aya asingadi kupa humbowo pajekerere anofanira kutanga akumbira mvumo kukomisheni yadzo achipa zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei asingadi kutaura zvakaitika musi uyu pajekerere. Zvichakadai mwe mufakazi zvakare amai Marion Chidamba vano vemunin'ina wamai Sylvia Maposa avo vakapfurwa vakafa pamhirizhonga iyi vaudzawo komisheni iyi kuti magwaro ekufa kwemukoma wavo akachinjwa zvakanyorwa nadhokotera anoongorora vanhu vanenge vafa zvisina tsarukano izvo zvavati zvairatidza kuti chiremba uyu aiudzwa zvekuita nevekumahofisi epamusoro vavasina kudoma nemazita. Amai Chidamba vaudza komisheni iyi kuti mukoma wavo akafa uyu aiva asinei nekuratidzira kwakaitwa uku asi akangobatanidzirwa mumhirizhonga iyi.
Anenge aishandisa mamwe masimba aibva kumusoro anga asingashandisi basa rake sekuziva kwake anenge aiudzwa zvokuita. Pekutanga pakanyorwa cause of death family members dzakacomplain ndobva akansela pakanzi gunshot abvanyora kuti gunshot akakansela pakanzi stab wound bvanyora kuti gunshot pamusoro tikati mapepers anenge akadai so haadi kuchekwa chekwa ngazvinyorwe pasi.
Mumwe mufakazi vapeter makani avo vati inhengo yemdc izere vati nhengo yeparamende inomirira epworth uye vari nhengo yemdc zvakare vaethridge kureva ndeumwewo vaironga mhirizhonga yakaitika musi wa1 nyamavhuvhu vachiti vakureva vakapa nhengo dzemdc mari inoita madhora maviri pamunhu wega wega yekuti vaende kunoratidzira mudhorobha nechinangwa chekupidigura hurumende yavaemarson munangagwa.
Mai iya akawina kuti akazvarira mbakwati akazvina kukambira dzarambakwati hakuna nezvia kana vaida kuti dzikaeiyedzitiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zvisiri zvabuda mugwaro rekomisheni iyi zvinhu zvavari kuziva nechekare kuti inzira yekutsvaga kusimbisa zita rebato ravo kunzwika kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wa1 nyamabvuvhu iyi uko kunonzi kwakakonzerwa nekunonoka kunonzi nevakaratidzira musi uyu kwakaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi pamhirizhonga iyi panonzi pakafa vanhu vatanhatu vanopfungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimiririra anoti uhwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vanoti vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.